Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 30, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemuvhuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vari kusangana nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe chinangwa chiri chokuona kuti poitwa sei panyaya pemitengo yehupfu negorosi. VeGrain Millers Association of Zimbabwe vanoti vari kuda kuti mutengo wehupfu negorosi uwedzerwe sezvo vave kutenga mari yekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuti haichawaniri mari yekuAmerica nemutengo uri pasi zvimwe chete zvakaitwa kumafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Tanika kwanza kutaura tokwanza takamirira nyaya yegorosi nekuda kuti gorosi ndo ratinogaya kuti tizoburisa flawa tozotengesa kumabheka wozobika chingwa. Saka panyaya yegorosi nenyaya yechibage paregional tiri kutarisa mitengo yezvinhu zvandataura izvozvo nekuda kuti zvese zviri kukwira. Vamapackage company vanotengesera zvatinoputirisa huku, flawa nesugar business vari kuda mari yekunze kuti tibhadhare kutenga mapurasiti wavo. Tisi mari yekunze hatichikwanisa kuiwana nekuda kuti tongatitenga muno muZimbabwe. Uyezve pane nyaya yemasubsidi akanga aripo yekutenga chibage nekutenga wichi. Kunyanya wichi taiitenga ye$407 taisirwa subsidi nehurumende. Subsidi iyoyo yakabviswa zvaakureva kuti taakutengawo neinterbank rate. Saka zvese izvi zvoda mari yekunze. Mari yekunze izvi hatichikwanisa kutiiwana zvavo zvezvese zveZimbabwe. Taakuiwanawo pamusika mutema. Pamusika mutema apa reti yacho inenge yachikwira zuva nezuva yaakuendayo kuma108. Saka tatichionesa nehurumende kuti ndobva tasvika apa makosti pesha zvedu akamira so. Saka toita sei kuti tikwanise kurambawo tiri mubhizinesi nekudawo kuti tikasavandudza mutsiko wezvinhu zvedu zvaakureva kuti zvinokwanisa kuti tivhare. Asi tikuta kuti aiwa isu hatifaniri kuti tivhare zvitoro hazvifaniri kuti zvivharwe. Mafekitori edu hafaniri kuti avharwe. Tinofanira kuti tiite mashopu oramba achitoramba tichigaya mashopu toramba achisupplya hupu nezvimwe zvakaita sana flower. Asiwo ivana zvina bhizinesi vedu vanonga vachida uchoviri kuti varambe vari mubhizinesi.
Hurumende iri kuti kudii nechikumbiro chenyu?
Sangano semataura ndaita uri kuenderera mberi satigaro reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari kupinda musangano nehurumende nhasi uno sekutaura kwandirikuita vatafadzwa musarara vanovandino satigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe mangwana ndipo vatanga vachikurukura negurukota rezvemabhizimusi pamwe chete nemaindustry vachivapa chemo izvo vachivaratidza vachionesana navo vasati tazoannounsa zvataurirana isu nemamembers edu vanoita zvekugaya gorosi nechibage kuti tizenge tichivanudza mitengo yedu. Asi ndinokuinzai kuti nekupera kwesondo kana kuti kutanga kwesondo rinouyai tichazo zivisa mitengo mitsva yezvinhu zvatinogadzira isu asi tichakuzivisa tichinge tapedza tawirirana nehurumende nekuda kwekuti hatisa kukasika kumhanya kuzivisa mitengo iyi kana kuti kuanaunza mitengo iyi kana kuti kuzongoona vanhu mangwana vaona mashows emakuti uku wakuta mari yakati isina kunge tagara pasi nehurumende tawirirana taonesana.
Ko vane mitengo yatiri kutoona yatoiswa kuti chingwa chakuita mari hupfu hwakuita mari vari kuzviwana kupa?
Isu semamira hatisati takwidza mitengo yezvinhu zvedu. Kana pane vari kuita izvozvo ndobva vari kuita iyo haone nekuda kwavo vasi nhengo dzedu isu dzeigerimira dzakuita muzimbabwe hapana nhengo yedu yati yakwidza mitengo nokuda kwekuti takagara musangano watakagara semamirazi nhengo dzedu tikawirirana kuti hatisi kuzokwidza mitengo yezvinhu zvatinogadzira tisati tataura nehurumende.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikayo Chaunza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, PEUS, rinoti richabatana nesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kwakarongwa nesangano iri kubva nemusi wemuvhuro 3 Chikumi. Mutungamiriri wesangano rePEUS vaWilson Makanyaire vanoti sevarairidzi vari kuona kuoma kuri kuita upenyu hwavo nekuda kwemitengo inoramba ichikwira asi pasina zviri kuitika kumihoro yavo. Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takashira Zhou, vaudzawo Studio 7 kuti nhengo dzavo dzichatangawo kuramba mabasa kubva kutanga kwaChikumi, vachiti vari kuedzawo kukwezva vamwe masangano evarairidzi ane muono wakafanana newavo kuti vabatane, vachiti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu. Varairidzi vari kuti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kwete kutambiriswa nemaRTGS ayo avanoti haachina muremu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakanyaire.
Ichokwadi, kutanga ndoda kutenda utungamiri hwatu waramba uchichema nematambudziko ematicha. Sematicha tagara pasi tikaongorora kuti zvechokwadi tinokodzero kuti tibatane neatus tipirangewo mabasa chango pakuti tidaro mwana mai nyende imwe chete iyoyo kutambura kwematicha iyoyo yekuti maticha ave kunhonga cheshe nemuromo hakuchina ararama kuzimbabwe nyange vanhu vatinodzidzisa havachagona nekudzidzisa zvakanaka so zvinhu zvaoma kuzimbabwe saka kwatinodai tichana kunhonga tandaima iri $50 semanth zvinhu zvaoma hatakwanisika. So tangoti tibatane tipinde munzira tangwe basa tombochema nehurumende yedu yautakanyi tichida tinganzwika.
Tiri kuonawo kuti pachine mikana nenzira dzekuti munge muchigara pasi nekutaudzana nehurumende musati mapinda mukurangwa mabasa mati mapedza here nzira idzodzi kuti muzoda kupinda mukurangwa mabasa?
Mwana wamai angu kutaurirana nevanhu ava handione zvichibudisa pundutso asi kuti munogara pasi muchifunga kuti muri kutaurirana but kusina chinoitwa. Unoziva ukaenda kuchechi kuna mufundisi unotora vakadzi vavaridzi unongonamata wakavhura maziso ukafunga kuti muri kuchechi unoerekana mukadzi wainda tingapedza nguva kutaurirana kana kukurukura. Chokwadi ndechekuti they are wasting generation yematicha vari kuwesta generation yamatodzidzisa so tingangonyepera kuti tinotaurirana hapana chinobuda pamwana wamai wako.
Zvii chaizvo zvamuri kuchemerawo imi sesangano rePEUS?
Zvinhu zvedu zviri so clear vakataura vega varuma vakati RTGS yakuretwa vakataura vega vakati 1:1 so chatinongotaura isu pano ndechekuti zvatatanga kupinda chipuwa mari dzatinopuwa idzi dzanga dziri in forex dzanga dziri in equivalent to USA vakaedza kuti 1:1 gore ravagadzira maRTGS pano vega vanomultiplier yaanoti official rate kumabhengi so tingaguma chekutanga tigerisa nyaya yekuti increment ngataure nyaya yekuti official rate kubhengi marete yapiwa isuma ticha nguva yakati nhasi unoitika ikaenzaniswa nemutengo wemari dzekunze yava mari hatigone tanga kutaura nyaya yeincrement ngetakaa kuwirirana kuti nyaya dzedu isu mari ditainga iri dollar nhasi yava mari from ndetitaura nyaya yeincrement.
Asi tiri kunzwa kuti hurumende iri kutarisira kukuwedzera mari mwedzi uri kuuya uyu. Chii chaita kuti musamira mutange maona zvamunopiwa?
Aiwa, ndikazvataura mwana wangu yangu. Hatigoni kupendwa muromo nemafuta tonzikatika. Zvokuti vada kutiwedzera mari pesende dzipi. Kana vawedzera 20%, 30%, 100%. 100% iyei. Nasina kutaura kwatinoita kuno, $100 is equivalent to 350 bond in Zimbabwe. Zvoreva izvo kuti tichatambira mari past $300. So kana vakataura nyaya 20%, 6% increment, chiko hapana zvavaita. Chekutanga ngavatange vati mari yatiri kutambira iyoyo ienzaniswe neofficial rate yavanochinja nayo mari kumabhanga. Izvozvo zvinoreva kuti tichatombosumuka, ndichanzwa kuti ndivo vakataura economics dzavo. Isu tevadzidzisisa vatora economics, so vatine machechirungu tumatsvene zveeconomics hazvizi zvirezvo.
Avo vanga vari mutauriri weProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reNewsday mune nyaya yava Nelson Chamisa, avo vanonzi vati kukwira kwemitengo yezvinhu, kusagadzikana kwenyaya dzehupfumi, kushayikwa kwesimba remagetsi nezvimwe zvave kuremera vanhu zvekuti ndizvo zvichakonzera mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevaimbove vashandi vePremier Tobacco Auction Floors vakaudza paramende kuti havana kubhadharwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2015, vachiti kambani iyi ine chikwereti chezana rezviuru zvemadhora kana kuti $100,000 kuumwe noumwe wavo. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vanogona kusungwa sezvo ongororo yakaitwa yakaona kuti vakashandisa chinzvimbo chavo zvisina kunaka. MuChronicle mune nyaya yevakuru yemakereke kana kuti Zimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti vadhumiso dhavengwa igamba munyika zhinji sezvo mabasa avo akange asiri ezvematongerwo enyika badzi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, uri kutaura pana apa pakuronza ndimutapetedza Tedman pasoweto avavo. Zvinoitika munyika yeZimbabwe varume zvinosiririsa. Savana kuti vari munotirinderera dzisina baba kana mai vanorwawo tsitsi. Vanoda kurya vega vana takaningira. Vapedza kuvouya futi vanatoti tochemerawo makumafufu aripo. Hazvizi kuita zviro kwazvo zvakati mhoryo. Asi chaapo vakuda kuti tiite mwoyo umwe, tibatane. Kukazi kune machi toenda komacha teshe. Nevari jomunonino totikwanisa kutobvawo ndoenda komacha pamaoni pamahofisi avo povana zviri kuona zvimendanyangadzwa. Ngekuti kanyi zviro zvadhura, dhizeri rakwira. Kuenda pamabhazi apapo zviro zvikutirwa pabhodha, pakudhikireya bhodzi rekutounza manjeshi. Chaziko kuchemera muno muzvoitika daidzwa zve makwerekwere vamwei vanhu vakaidainzira zve mazwi eshe etinopuwa havana yeZimbabwe tatambura komana ndashatirwa ndizvei teedza pachagonda
makadii makadii ana mukoma hwande ikoko nemose tinotenda nechirongwa chenyu ichi ndakutaurawo nezvevanhu vari kutorera vanhu zvinhu pabhodha apapa. Vanhu ivavo vanenge vatumwa nani, izvo zvinhu zvakaoma kudai kuZimbabwe. Ndopavada kuchionekwa manje. Kana zvadaro uchimedzi isisu tochivenda tinoprotesta tiri pabed bridge pacho ipapa. Vokuzi vava kuita izvozvo izvozvo isisu tiri kuno South Africa tiri kutumira vanhu chikafu kuno hakuna chikafu ivo vochitora futi. Saka varikati vanhu vafere. Ipapo ndopari kutirwadza mukoma Jonga ipapa. Ndini Tinashe Jonga ndiri kuno kuSouth Africa Durban.
Makadiko vashamarare, aiwa tinotenda news dzamunoti patinogara takatodzimirira. Ini ndinoitwa Tresi ndiri pano paJoburg. Hatisi kusvora zvedu hurumende iri kutonganya asi maitiro avo dzemunguva unopeisira watotadza kusanganisa pfungwa kuti unzwisei chiri kumboitika muZimbabwe. Manyanya kuita madhisi nyongoro, hamusisina oda, hamusisina mutemo muZimbabwe. muzimbabwe maongororamiwa muchingovhiringwa vanhu hatichinyatsonzwisisa kana muchiti zimbabwe inovakika hatizoti kuvakika kwacho kuri papi because vanosungwa vacho hatizoti vari kusungirwei vanoiswa vacho kubhodha vari kunzi vatorere vanhu zvinhu tiri kuzama kupedza nzara iri munyika neuipi huri munyika vanhu vari kuuya kuno kuhupema kudondo vanhu vanouya kunoku vanouya vasina nemapepa ese wodambura bhodha waya vopema votora zvinhu kuno vachimhanyiswa kuti nemapurisa kuno kumhanya vakasenga zvinhu zvavo kusvika pabhodha vachititodzokerawo kumba nezvinhu zviya tikwanise kurama wakamirirwa nemasoja ezimbabwe apa wotorerwa zvinhu zviya vosvika kumba asisina kuti chii wodzoka kuno kuzvionza vana mapepa vemuharariwo vari kunzi musatengesa munditsvina bvai panapa ndemutengesera kuroko manje mhano yezimbabwe kuti araramika inzarawo iri muzimbabwe macho iri kukreatwa nehurumende yeduwo hatichanzwisisi
kazuvai kazuvai vateereri nevashamarari vestudio 7 nhari kutaurwa navamugofori avo vetanzania avo kuti hanzi masanctions ngaabviswe ko ivo zvakakonzeresa masanctions vazvitaura here kuti vanhu vamurungosunga vasina mhosva angooneka akabata kaportfolio obva vakandova mujere kunzi uri kuda kupidigura hurumende kaambobvisa izvozvo izvozvo kamweya kaveka kungosunga sunga kasina kana mubasa rese havasi kumuudza vari kungotaura kuti masanctions ngaabviswe kundinzwa kana kusandinzwa ini ndatovaudza hazvina zvazvinobatsira vamwe ndive vanoti hei musashora mbodza neinozvimbira ko kuzvimbirwa kuchiri kuguta re kana kwatova kurwara vanhu vanongonakidzwa nokungotaura zvinhu zvisina kana basa ngavatipewo zviri nani hurumende yakundikana hazvibatsiri zvavari kuita ngavabvepo
apo pastudio 7 mamuka sei zita KK ndiri musouth africa ndichiti aiwa zvinoita kuti nyika yedu iendere mberi yezvinoi 1 nhaurirano pakati pavachamisana vamunangagwa 2 kutora mari imwe kushandisa mari imwe chete munyika medu yakafana neusa oro rand tosiyana nemaRTGS pamwe chete nemabhondi toshikangamwa zvava zvinhu zvekare namba 3 vose vakatora zvavasina kupiwa vodzorera kuhurumende Number 4 zvichirwa zvose zvomonitiwa kuonekwa kuti shuwa zviri kubatsira nyika yazvo zvinobatsira kuti tigare pamusoro pemakomba asi zvakabuda mumakomba iwawo zvisina wazvakabatsira aiwa ndo mashoko andinawo muzuva ranhasi nichiti makadi vateereri KK muSouth Africa
pamusoro vashamarari vestudio 7 tanonoka wande blessing zulu ndinokwaisai mose pachirongwa chamunotipenyura pastudio 7 dai maramba makadaro indine nyaya iri kundinetsa yenyaya yepabhodha apa kuti vanonotora zvinhu zvevanhu vari kubva kunotsvaga kunyika dziri kunze dzakatsaurana sezvizvizvi vachiona dambudziko ririmo munyika yezimbabwe vanoti vanhu vanorarama sei indinoshayiwa vanhu vanoroya kuti vanoroya vanhu vakaita sei vanoroya vanhu vakanaka vachisiya vanhu vakupatambudza pabhodha apa vachitora zvinhu zvatambudzika mazuva akawanda nemakore akawanda munhu achitsvaga munhu ndopaanotora nezuva 1 avanhu vanoroya varoi zveshuwa ndo vanhu vavati varadza mbiri yavo ipapo kuti varoye zvinhu zvakaita saizvozvo hakuna kutishungurudza zvakadaro kuti toshungurudzwa kuno tichitsvaga zvinhu izvozvo toshungurudzwa vabhodha nekutorekwa zvinhu izvozvo
kwazai 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 vestudio 7 muri kutaura navhodha vhodha chinamurira ari pacape town apa ini hangu ndinorwadziwa chaizvo vana mukoma jonga ndorwadziwa chaizvo ndichiona bhodha richiita huru wekuti munhu anoenda kunoshuzha aina unoshuzhira mhuri yake ndopanoona umwe munhu otora zvake zvinhu oisa mauyo vahazi yavo ipo pavachatora masefi wekuti mhuri dzacho chanobatsirika ndopavanenge voitaya vanoti bhakosi yavo iyaiya voita sekuti zvinhu zvakanaka pachizano pekuti hazvinhu zvakachipa hurumende iri kuzowana ndopavari kutorera vanhu ipo pavo adai vaita zvinhu zvakanaka ngavaende kudhiamondi uku vatsvage basa uku kudhiamondi uku zvichierwa ngavamaine zvakanaka nyika ive nezvichiremerera kauori varoti kari pabhodha akapo pabhodha kauori kari kutore vakuru ikoko kustate house ikoko haipapo ngavatibatsirepo kana vakundikana ngavaise matomu pasi atendamo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo Aya, mashoko avo asana chakuita ne Studio 7. Tino kukoka hii kuti mutitumbire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zvirikuitika. Asi, ma message enyu itai mapfupi uye mweza wakutibudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoona nezvemapocheri, United Nations High Commission for Refugees, rinoti kurwisana kwemarudzi kuri kuramba kuchiwedzera kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero eNigeria. United Nations inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakatizira kunyika yeNiger vachitsvaka upoteri vachitiza varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vamwe jaji vekuBritain vaudza vaimbove gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaBoris Johnson kuti vapindure mibvunzo pamusoro pekuti vakanyepa mazuva kutsvaka rutsigiro rwekuti Britain ibude mumubatanidzo wenyika dzekuEurope muna 2016. VaJohnson vanonzi vataure pamusoro pekuti vaiti Britain yaiendesa mari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi mana nemaviri emadhora pasvondo kuEuropean Union. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Ntitanono Kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. VaRobert Mueller avo vakatumwa kuti vaongorore kana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump pamwe chete nesangano raivabatsira kuti vasarudzwe semutungamiriri wenyika vakashanda nenyika yeRussia musarudzo dzemuna 2016. Nezuro vakataura nevatapi venhau kekutanga mumakore maviri vachitsinyira zvavakabudisa mugwaro ravo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvavanofunga nezvataurwa navamula uye kwananga nyaya iyi zvino.
Vamula vanenge vabuda vachiti jekesei mamiriro akaita inozadikere nyaya yeinvestigation yakaisvitwa iyi, nokuti paripoti yavo hapasi kunyatsooneka kuti vanga vachiti chiitii zvimwe zvacho zvanga zvakavharidzirwa. And uye tinoona kuti isusu vaattorney general vakazobudawo vachinyora samari yavo vachinge vari kupa tsanangudzo yatazoona nhasi kuti inenge inoda kunotikwikwidzanei nezvanga zvitaurwa navamula.
Pane zvavataura nhasi pane zvazikamwa here nhasi zvazvisati zvambozikanwa?
Vamula vakoti jekesei kunyanya isu tinoona kuti izvo vaTrump pakabuda ripoti negwaro rakanga ranyorwa navabva attorney general vaTrump vakabva vabuda ivo vachizviti ndanga hatina mhosva ndakachena, asi vamona vabuda vachijekesa ivo vachiti izvo ivo mubumbiro remutemo weDepartment of Justice vavana ivo power yokuti vaite prosecute vaTrump kana kuti vavati vane mhosva kana kuti havana mhosva. Ivo havana kuita investigate nyaya iyoyo yokuti vaTrump vane mhosva here, because vakaona ivo kuti zvanga zvisiri mumutemo, haisiyo yatingati yanga iri job description yavo yavanga vapuwa.
Zvabuda nhasi izvi zvinobatsira vaTrump here kana kuti zvinota sokuvasungirira?
Mabude azvaita zvinenge zvinoratidza kuti zvinenge zvinotisungirirei vaTrump, nokuti kana ivo vaTrump vabva vakurumidza kuresponda vachida kuratidza sekuti izvo hapana nyaya, asi ivo ndinoona sekuti vari kuzviona kuti izvi zvinhu zvingava zvinogona kuchinja mamiriro anga akaita nyaya yavo iyi.
Munoona sekuti izvi zvapa simba kuna vanhu vari kuongorora nyaya yavaTrump here kana kuti zvatora mamwe masimba kubva pane zvinangwa zvavanga vainazvo?
Kana tichitarisa tinoona sekuti izvo Congress haisina option. Congress inofanirwa kuti ichitoita investigate nyaya yatinyatso kupuwa ma yatingati masimba ekuti ienderere mberi nenyaya iyi. Kana ivo vabuda vataura vachiti izvo ndo basa recongress, macharges hango, especially oversight ya president harisi basa redepartment of justice asi kuti ibasa recongress. Saka tingati vabuda nechibhenge vataura ivo vachiti tingati vanga vachiti congress you have to look into this nyaya iyi. Saka bhora ravamo kusaidhe vecongress.
Chinoita kuti zvitore nguva kudai, chii chavakamirira, chii chavari kuda kuona apa?
Hapana evidence yekuti unenge wakabata kuti evidence iyi. Zvine paviri kuti tingati Congress, especially ma Democrats anova ndo ari in charge ne Congress. Kuri kuuya maelections gore rinouya. Saka zvinogona kuita a backfire on them kana vanhu vakafunga kuti izvo the Democratic Congress iri kuda kusunda vaTrump pachinzvimbo ne kubva pachinzvimbo ne nzira dzisina kunaka. Saka Congress inofanirwa kuita gauge mood yevanhu kuti vari kusupporta impeachment kana kuti havasi, nokuti maererano nemaelections ari kuda kuuya pambera.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tiri kuona ma message yenyu amuri kutuma pa Facebook. Tiri kuona Marvin Maunze, Tinashe Chiduku, Sarama Zengera, unoti aiwa paipa, todi nina nyika yedu, mwachituwa a, zunuzazo shata, ndizi Tinashe Chiduku uyu. Terence Mwarotaru kuti kushia zimbakwe RTGS, kuchakwiza mitengo yezunu, izo zuchaita kutiwa, nwapinde mumugwagwa. Kalisto Masara anoti zvakaitika zvatakaita izvi zvakafanana nokuchengetesa makudo minda yedu. Aiwa ma message yenyu tikubawana pa Facebook. Murambe zvenyu muchinyora patinenge tangowana nguva tichenge tichitaura nemi pamusoro pezvamunenge mataura. Tinotenda zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yekumaruwa reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemufuro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
soku isika